Ndokutana ngura kwamangoita tinenge tichishandawo pamwechete nevemedepartment tichiitawo take note on the alert yavanenge vatipa ndoyatinoshanda nayo. We have also sort of like put in place all our action teams to be ready to respond in the event that we are required to be responding. Hatido kushanda kwatinongoita sezotiri pamwechete nedepartment receive protection. Though I think what Peter Lee is the chairing and the coordination and the assessments of all the responses made to your
kusvika pari nhasi kunaya kwaita mvura ndeapi matunhu atingati mambenge muchibatsira?
Pari zvino tingangoti matunhu ati atichibata nawo sezvo mvura yatangawo kunaya sondo rino. Tingangoti maererano nezvemuteri zvatingati zvine mafasha mukati zvati zvavapo zvinenge zvine maofficials achitipawo maassessment reports anga asati avako, asi tine mateams edu ari on high alert in all the provinces throughout the country.
Kana muchinzi muri kubatsira vakutadza ushe, zvii zvamunenge muchibatsira nazvo?
Zvichibudikidza nezvinenge zvabuda muurongwa pamwe chete necivil protection nesu pamwe chete nezvatinenge tiinazvo. Ndabwe Red Cross munguva zhinji kana tikange tiri kubatsira kazhinji zvinoitika mumafashamo, vanhu vanorasikirwa zvimwe nguru nedzimba dzavo dzichipunzika. Kana tichiwanawo matendewo kuti vambokadziridza dzimba dzavo dzimwe vachizovakira vachinda mberi zvepatinenge tichiwanzobatsira nazvo. Zvekare isusu kazhinji tinowanzoshanda pamwe chete nokuti macommunities vedu zvinhu zvavangakwanisa kunyanzoita maererano maringe nekuti vakwanise kurecover nokuita mainitiatives okuti upenyu hwavo huzoenderera mberi. Zvinobudikidza kazhinji kuti tichivakurudzira nokuti hatinoti macommunity early warning system zvichibudikidza namavolontiya edu kuti kana mafashamo ouya ngatiimbei kunzvimbo dzakakwirira vanhu vese vogara vari on alert.